manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvekare manero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 27 2022 makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe remasangano anomiririra vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti harisi kufara nemari dziri kutambirwa nevashandi vehurumende. Rimwe sangano rinongorora sarudzo munyika reElection Resource Center Rinoti zvakakosha kuti Zimbabwe Electoral Commission ZEC iburitse gwaro revavhoti nekukasika sarudzo dzisati dzaitwa. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti musangano weAfrican Union uri kuitwa kuMalabo kuEquatorial Guinea hauna chakanyanya chaunoburitsa kugadzirisa matambudziko ari muAfrica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe remasangano anomiririra vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti harisi kufara nemari dziri kutambirwa nevashandi vehurumende idzo dzarinoti dzaveshomanana zvikuru kana zvichienzaniswa nekukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu. Frank Chikore anoti panyaya iyi.
Vashaura nevatori venhau muHarare nhasi mushure mekutadza kufora kwavanga vakaronga vakafana bata chigaro chemutungamiriri wesangano iri vagudhu taderera vati kukwira kwemitengo yezvinhu pamwe nekushaya simba kuri kuramba kuchiita mari yemunyika kwakonzera kuti vashandi vehurumende vanhonge svosve nemuromo sezvo vachiti mari dzavari kutambiriswa nehurumende dzangofanana nemutero wembwa Vataderera, vati vashandi vehurumende, vanhu vave kupedza nguva zhinji vasiri pabasa, vachitsvaga mari dzemabhazi, pamwe nedzekuraramisa mhuri, sezvo mari inotambirwa nevashandi vehurumende pamwedzi, haichakwani kuti vachengete mhuri dzavo kusvika mwedzi wapera.
Isu zvatiri kuda sevashandi, kungori muhoro unokwana kuti munhu agone kurarama. Nekuti pari zvino mamiriro akaita zvinhu ndekuti mari yacho haisi kukwana, ukatarisa uchifamba munyika umu. Mari yacho yatinenge tatambira imari yekuti unozosiya zvebasa wopedza nguva yezuva rose uchitsvaga imwe mari inova ndiyo yatinoti inoshanda. Hatisi kukwanisa kuisa chikafu patafura kusvika mwedzi wapera. Hatisi kukwanisa kuwana mari yekuti tifambe kuenda kumabasa yatingati transport. Kana kunozvirapisa hatisi kukwanisa zvakare kana tichinge tarwara. Pari zvino kana takatarisa chero chibvumirano chatakaita kumashure pane zvakawanda zvisati zvazadziswa saka isusu tiri kutarisira kuti zvatakange tambowirirana zvisina kuzadziswa tizvione zvichizadziswa
vataderera vati havasi kufara kuti hurumende iri kuramba iri kutora nguva yayo kushevedzera musangano pakati pavo nevashandi weNational Joint Negotiating Council kuti pazeyewe nyaya dzemari yemihoro kunyange hazvo vachiti vakanyorera hurumende kana isingapindure
pari zvino takanyora magwaro anosvika mana pamagwaro iwayo havasati vatideidza saka takamirira kuti vachizideidza
Gurukota rezvevashandi vapowo mavhima vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo uye pataenda pamhepo vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira kunyange hazvo mukuru wePublic Service Commission vaJonathan Utaunashe vati titaure navamavhima zvichakadai munyori mukuru musangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vati vatadza kufora muHarare nhasi kuti vaendese magwaro enyunyuto kudare reparamende kugurukota rezvemari vamutuli Ncube pamwe nekuna vamavhima dzima nechikonzero chekuti mudhorobha manga musina kuchengetedzeka kwakanaka sezvo vati manga muzere mapurisa mapurisa norwisa mvonga mupopoto ambosvika pamahofisi pavo paamboshungurudza vatori venhau asati apinda mumahofisi esangano iri kwaataura neutungamiriri hwaro vadzatsunga vati vachaenderera mberi nekuratidzira kwavanga vakaronga nenguva isipi
ichokwadi kuti nhasi tatifanirwa kumacha asi hatitazokundikana kumacha nokuti ongororo yatazoita nemamiriro akaita zvono muno muguta redu reHarare mapurisa akazara pose pose kune zviri kuitika zvakawanda wanda saka isi tazogara pasi semusangano weZimbabwe Confederation of Trade Unions vamwe vanotiziva seAPEX Council tikati aiwa hatingafa machi kuti tinosvitsa mangwaro edu kwatoda kumasvitsa zuva ranhasi tozozviita pamberi apa panguva pfupi pfupi iri kutevera kuitira kuti tisanyanya kuti zvatinotaura zvisanzwika nokuti kunenge kwanyanyisa zvinhu zviri kungotaurika
rimwe remasangano anomirira varayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe rakanyorerawo mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa gwaro renyunyuto svondo rino richiti vashandi vehurumende havachakwanisi kuenda kubasa uye rinoda kuti vashandi vapihwe mari inoita $600 emadhora ekuamerica pamwedzi mugwaro iri ptuz inoti vashandi vehurumende vazhinji vari kutambira mari inoita zviuru $20 zvemadhora ari marTGS $20,000 pamwedzi kunyange hazvo sangano reConsumer Council of Zimbabwe richiti mhuri imwe inoda mari inoita zviuru zana $20,000 zvemadhora ari marTGS $120,000 pamwedzi kuti irarame ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore
Rimwe sangano rinoongorora sarudzo munyika reElection Resource Center ERC rinoti zvakakosha kuti Zimbabwe Electoral Commission ZEC iburitse gwaro revavhoti nekukasika sarudzo dzisati dzaitwa richiti izvi zvinoita kuti zvinenge zvisina kumira zvakanaka pagwaro iri zvigadziriswe uye kuti zvinenge zvabuda musarudzo zvitambirwe nemunhu wese Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera
Vachiparura zvakabuda muongororo yemagwaro evavhoti akashandiswa musarudzo dza2018 nemabyelection a2022 mukuru weERC amai Barbara Bebe vati kunyange painopedza kunyoresa vavhoti kana kuti voter registration blitz ZEC inofanira kuburitsa gwaro iri nechimbi chimbi vatiwo apo ZEC yavi kugadzira kutanga kutara miganhu yemaconstituencies achashandiswa musarudzo dza2023 ZEC inofanira kuburitsa gwaro revavhoti richashandiswa pachirongwa ichi Amai Bebe vati kana izvikaitwa zvinoreva kuti zvinenge zvopa iyo ZEC mukana wekugadzirisa zvichemo zvemapato ematongerwo enyika sarudzo dzisati dzaitwa izvo zvinoita kuti vavimbe nayo pamwe nekutambira zvinobuda musarudzo mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muERC vaSolomon Bobos Bunu vati vakatonyorera kuZEC vachikumbira gwaro revavhoti richashandiswa padelimitation iyo ichatanga musi wa 1 mwedzi unouya
chimwe chechimwe chinhu chatakatomirira kuti nemusuwe muvhuro pavari kungovhara voters roll irori ravachange vachishandisa tsamba inenge ichisvikawo pakupira kwezuva yekukumbira gwaro iroro ravanenge vavhara tinobva tatorikumbira tobva tatogara tave naro kuitira kuti pavachange vachitara nekuganhura mawards nemaconstituencies tinenge tine gwaro ravari kushandisa kuti tigozoziva kuti pavari kuti nkulumano iri kutanga neapa ichienda neuko manhamba avari kutaura nezvavo ndiwawo here anofanira kunge arimo
Asi vati havasi kufara kuti ZEC haina kuvapa gwaro rakashandiswa pamabyelection nenguva vachiti vakatozoita ongororo yavo vachishandisa gwaro ravakawana kubva kune vamwe vakapinda musarudzo. Ongororo yavakaita vachitarisa magwaro a2018 na2022 yakaratidza kuti zvinhu zvakawanda zvisina kumira zvakanaka uye pasina tsananguro dzinogutsa dzakapiwa. Semuenzaniso, vanhu zviuru makumi mapfumbamwe nevasere nemazana mana negumi nevana vaive mugwaro ra2018 vakabviswa mugwaro ra2022. Vanhu vangangosvika zviuru gumi vainge vachinjwa maconstituency avo mugwaro ra2022. Nzvimbo dzekuvhotera makumi matanhatu dzaive mugwaro ra2018 dzainge dzabviswa mugwaro rakashandiswa pamabyelection. Zvimwewo zvavakaona mutsvakurudzo yavo ndezvekuti pane vanhu vanodarika zviuru makumi manomwe nezvishanu vainge vakanyoresa kuvhota panzvimbo imwe chete muna 2018 asi vakapatsanurwa pekuvhotera muna 2022. Izvi zvakanyanya kuitika munzvimbo dzakaita seNgulumane, Glenview South neLuveve. VaBobozipunu vati zvese izvi nezvimwe zvavakawana zvinogona kukanganisa mafambiro esarudzo.
Chatinoona ndechekuti kana munhu akabviswa paakanga akaregista pekutanga achiiswa pane imwe polling station, dzimweni dzenguva zvinomukanganisa nokuti akasazviziva pachine mukana anogona kuenda kusiriko, onomira mumutsara usiriwo, opedza nguva aripo, ozopedzisira aita yatingati frustration muchirungu kana kuti kuramwa, chiramwa, ozongodzokera kumba asina kuvhota. Saka tinogona kuvaganhurira mukana wekuti vange vachiita se vachivhota nepamusana pekuti ashaya zita rake panzvimbo yaanofanira kunge achiriwana.
Vatiwo vatura zvabuda mutsvakurudzo yavo kuZEC uye vakasununguka kubatsira ZEC kuitira kuti iite sarudzo dzakachena. Zvaburiswa neERC zvinoenderana nezviri kutaurwa nebato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change, iro rakapinda musarudzo dzakurume kunyange hazvo rainge risina mufaro nemamiriro ainge akaita gwaro revavhoti. Vakafanobata chigaro chemutauriri weCCC Advocate Fadzai Mahere vanoti havafari nemashandiro eZEC, ndosaka vari kukurudzira kuti ivandudzwe mashandiro ayo.
Tinoziva kuti ZEC iri kunetsa panyaya iyi, ndosaka isusu tiri kukoshesa nyaya yemareforms tichitaurazve kuti nyaya yemareforms
Mutauri werimwe bato rakapinda musarudzo dzakurume reMDCT vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nekurudziro yeERC kuti gwaro revavhoti rinofanira kuburiswa nechimbi chimbi.
Nekuti voters roll ndiyo inotanga mutambo wemaelections. Voters roll ndo ine yese. Tikagara tabetserana tese kuti tibvumirane pakuti voters roll yedu yakanaka, haina maghost voters, haina chikiribidi chitsotsi chingaite kuti bato ripi neripi zvaro ringe richi hapa risina kurima. Zvichatibetsera zvikuru.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuZANU PF sezvo mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa mugwadi vange vasiri kubatika panharembozha yavo.
Mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vaudza Studio 7 kuti vanhu vakanyoresa kuvhota vachapihwa mukana wokuongorora gwaro iri kana kuti voters roll inspection zvirongwa zvakaita sedelimitation zvisati zvatanga, uye gwaro iroro ndiro richashandiswa.
Vatokupinda mudelimitation, commission ichaita publicly announced kuti vakomana takuita inonzi navasikana takuita inonzi voter inspection, which is the audit of the voters roll. Namira pakawanda wanda achashandisa maplatforms akasiyana siyana kuti mumwe nomwe aende kunozvitarisa kuti manyorerwo andakaita voters roll ndiwo here panakati dzinovhotera ndiri ndipo here. This voters roll is the one that is going to be used for the purposes of delimitation.
ERC inoti gwaro revavhoti harigoni kana kushaya chipomerwa, asi kuti rikabuda paine nguva uye rikagadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa zvinoshandura muono weveruzhinji pamafambisirwo esarudzo. Gwaro revavhoti rakashandiswa mumaby elections muna kurume rinoratidza kuti vanhu mamiriyoni mashanu nemazana matanhatu ezviuru vainge vakanyorisa kuvhota, uye vakawanda vacho mamiriyoni matatu nechidimbu vari vakadzi. Zimbabwe inotarisirwa kuita sarudzo dzemutungamiri wenyika nhengo dzeparamende nemakanzura gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti musangano weAfrican Union uri kuitwa kuMalabo kuEquatorial Guinea hauna chakanyanya chaunoburitsa kugadzirisa matambudziko ari muAfrica. Musangano uyu wakatanga nezuro uchapera mangwana. Nhasi kwanga kuine kutaurwa nezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika dzemuAfrica nekuvimbisana kwehurumende dzemuAfrica kupedza dambudziko iri. Mangwana vachapinda mune mumwe musangano wekutarisa vanopfurikidza mwero nekutorwa kwehutongi hwenyika zvechisimba nekutsvaga nzira dzekupedza dambudziko iri. Zimbabwe iri kumiririrwa negurukota rinoona nezvekudzivirirwa nyika kuvarwi nevarwi verusununguko Amai Opa Muchinguri Kashiri, negurukota rinoona nezvemitemo nenyaya dzeparamende vaZiyambi Ziyambi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuTswane University Dr. Munyaradziri Kimukonza kuti tinzwewo mafungiro avo.
Zimbabwe panyaya zvekutorwa kwekodzero dzevanhu haina kumira pakanaka nekuda kwekuti ine nhoroondo yekutyorwa kwekodzero dzevanhu vanenge vachiita zvematongerwo enyika tinenyaya dzakawanda dzevanhu vanenge vachiita zvematongerwo enyika vanongosungwa dzimwe nguva tinoona kurohwa kwevanhu namapurisa zvakapfurikidzisa dzimwe nguva tinoona nyaya yekupinzwa kwemasoja kuti varwisane nevanhu zvinova zvisingatarisirwi dzimwe nguva tinoona vaya vanoita zvemahuman rights vachishungurudzwa toonawo vezvemapepa nawo dzimwe nguva achisungwa zvisiri pamutemo nekuda kwekuti vangoita basa ravo rekutora nhau Zimbabwe iri kuenda hayo ikoko asi iri kuenda iine kumeso kune mabori kungoti hako uko hakuudza nechokwadi pachena ndo zvakwakanakira for Zimbabwe
muri kuti kuAfrica Union uko kumisangano yavari kupinda hakutauriranwi chokwadi
kwete hakutaurirano chokwadi ndachida kutozouya panyaya yekubviswa kwehurumende zvisiri pamutemo toona kuti ndo chimwe chinangwa chemisangano iwoyo ndonga chichaitwa mangwana
ichokwadi ichocho saka yakamira papi Zimbabwe ipapo
toziva kuti hurumende iripo iko zvino pakabviswa vamugabe payapaya tingangoda hedu kushandisa mashoko akawanda wanda akafanana nekuti pachirungu vaishandisa mashoko ekuti military assisted transition kana kuti coup which is not a coup asi tinoziva hedu kuti pakabviswa hurumende zvisiri pamutemo nekuti masoja akabuda mumabharaki zvisina kutumwa nacommander in chief anova angari yepresident anga aripo vamugabe saka izvozvo hazvina African Union haina kumbobvira yakazvitaura kana SADC haina kumbobvira yakazvitaura nenzira iyoyo saka chingange chiri chikonzero ndechekuti vanenge vachiti hayo pachedu uye vatungamiri vanotobuda pachena vachitaura chokwadi vanobva vaiswa kwavo vega vasasikwa kuti vaite kunge ndiwo vasina kubatana nevamwe
zvino nai Dr. Mkonza zvii zvingada kuitwa kuti nyikawo dzakaita seZimbabwe dzibatsirike mune ramangwana
zvingangoda kuitwa ndiyo yenyaya yandataura iyoyo yekuti kusvika vatungamiri vemuAfrica vagona kubudirana pachena nekuudzana chokwadi chinovaka nekuita kuti Africa iende pachinhano chepamberi handione zvakanyanya zvinochinja nekuti kunongoendwa misangano iyoyo isingaperi asi chinochinja mukati menyika dzinenge dzifanira kuchinja seZimbabwe hapana chinochinja chinooneka
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa kutswane University Dr. Munyaradzi Riki Mukonza vange vari parunhare vari kusouth Africa. Paita mirizhonga nhasi pachikoro cheTel 1 Center kuBelvedere mushure mekunge mapurisa eRiot arwisana nevadzidzi vanga vachitaridzira nekuda kwekukwidzwa kwemari dzinobhadharwa kudzidza kubva pazviuru makumi mashanu nezvishanu kana kuti 55,000 mari yemuZimbabwe pakotoro kuenda pazviuru zana nemakumi masere nematanhatu kana kuti 186,000 mari idzi dzinonziwo vanogona kudzibhadhara nemari dzekuAmerica maUS dollars 600. Zinasu inoti vadzidzi vanosvika vapfumbamwe vasungwa mukuzeya nezvenyaya iyi. Tabata mutauriri wezinasu vaLinon Mazuru kuti tinzwe zvizhinji.
Vhiki rino institute yekuTel 1 yakakwidza mafizi zvisingaite. Hazvina kuitira zvakanaka sevadzidzi. Hazvina kutitira zvakanaka siboka rezinhasi. So vadzidzi vepaTel 1 vange vachida kuedza kuti vataura nevakuru vepaTel 1 asi hazvina kubuda zvakanaka kusvikira vadzidzi vatiwo aiwa isisi takutora mamwe matanho. Nezuro pakatumirwa mapurisa paTel 1 kuti vatyikidzire vadzidzi nhasi zvakare vafumirapo vachishungurudza nekumbunyikidza vadzidzi mushure mekunge vanzwa kuti vadzidzi havasi kufara nazvo.
Mapurisa auya aya vanga vachitaurawo nevadzidzi zvakanaka here kana kuti zvanga zviri zvebata-bata chaizvo?
Mapurisa atouya, tinofunga kuti atouya atongodzi auye kuzofurufusha nekumbunyikidza vadzidzi, nekuti zuva ranhasi vanga vachivharira vadzidzi vanga vari mukati nechikoro mumakasi achiti hapana anofanira kubuda panze kana kuonekwa ari panze. Vanga vari panze ubva vanzi vamiri panze, vanhu vanga vasingabvake mafoni avo chaivo.
Pane vakuvara here mukusangana kwaitwa nevadzidzi nemapurisa?
Chazoitika ndezvekuti makwatorwa vanhu vanokwana ivo 9 vaindwa navo. Uye pane tiri kuteera tavateera mulegal representative wedu wekudzinhasu vamuguti vateera vanhu ivavo nemagweta ekuzhr. So tiri kufollowa kuti tione kuti vanhu vachiri zvakanaka here, hapana akuvara here vanhu vese vabatwa ivavo, asi vanhu vambunyikidzwa muzora nhasi nekufurufuswa zvikuru.
Vadzidzi chavari kunyanya kuchemera chii munyaya iri kuitika?
Nhau iri kuitika ndeyekuti pari kungokwidzwa mafizi zvisina tsarukano. Sekuziva kwamuri kuita kuti upfumi hwemuno muzimbabwe hauna kumira zvakanaka, hazvisi kutiite nekuti mushure mekunge mafizi akwira zvikureva kuti isu sevadzidzi hatichakwanisi kuenda kuchikoro.
Mutauriri weZinhasu vaLinoni Mazuru vari parunhare kuHarare. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization rinoti kwawanikwa chirwere chemonkeypox muvanhu vanosvika mazana maviri munyika makumi maviri pari zvino. Bazi rezveutano musangano iri rinoti pane mibvunzo yakawanda isati yawanirwa minduro munyaya iyi, uye hapana umbowo hwekuti denda iri rine ukama nemamwe ari kutambudza veruzhinji munyika pari zvino. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vaudza mauto apedza zvidzidzo zvechiuto kuAnapolis muMaryland kuti ndivo vadziviriri venyika yeAmerica vamangwana. Vati zviri kuitika kunyika yeRussia zvinovapa kufunga kuti nyika yeAmerica igare yakangwarira kuwirwa nehondo. Vanorwira kodzero dzevanhu vari kuenderera mberi nekufara nemutemo wakaturwa nedare repamusorosoro reConstitutional Court wekuti zera rinobvumidzwa zviri pamutemo kuita zvepabonde riende pamakore gumi nemasere kubva pamakore gumi nematanhatu. Mumwe wevari kufara mudanho iri ndimuzvare Nyaradzo Mashaya Mombe, mukuru wesangano rinorwira kodzero reTag a Life International Trust. Tagaitinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mutongo wapiwa nedare repamusoro reConstitutional Court richirambidza kuenda pabonde nevana vari pemakore 18 yatingatiwo gumi nemasere, zvinhu zvinogamuchirika zvatiri kutopemberera seZimbabwe. Tototi kana tachitotora mitemo yemuZimbabwe tinenge takutoti yakumberi kumberi zvichienderana nekuchengetedzwa kwevana. Panga pagara pane daka panyaya yekuti constitution yaiti iyo mwana wemuZimbabwe arodzwa ari pasi pemakore 18, asi mutemo wemuZimbabwe wanga uchiri kungoti mwana ari pasi pemakore 16 ndiye anonzi hakwanise kuenda pabonde. Saka zvaita kunge mutemo unobvumidza mwana kuenda pabonde ari pasi pemakore 16 achizobatirwa nekushungurudzwa kana kuti nekutorwa advantage nevaya vechikuru. Asi tozoti zvekana aenda pabonde akaita nhumbu, tomuti hachakwanise kuroorwa ari pasi pemakore 18 zvazvisinga pachirungu techiti zvisinga make sense kana zvazvisina tsarukano. Saka zvataurwa nedare guru remuZimbabwe rekuti mwana ari pasi pemakore 18 hakwanise kuti aite chibvumirano chekuti aende pabonde zvigokuwanikwa zvichinzi zviri pamutemo. Izvi zvinoenderana nemutemo wenyika unotiwo mwana ari pasi pemakore 18 akwanise kuroro.
Zvine zvikuru zvazvinoshandura here tichinzwa kuti mimwe michato iri kuitwa nevana vasati vasvika makore iwaya kunge vachiroorwa iri kuitwa vanhu vasingazivise kumitemo kana kuitwa kabisira.
Tinenge tichitaura isusu kuti mitemo yakanaka kuiswa, asi mitemo futi inoda chatingati mari kana kuti zvikwanisiso zvinoita kuti vanenge vachikora mitemo vaivaya vawanikwe vachisungwa nematare edzimhosva. Saka munhu akangopara mhosva yake vakange mwana arodzwa vakahwandiswa, variko vanenge vachizviziva veukama vamwe nemaneighbors vanongwanisa kuripota. Asi chinowanzowanikwa chichiitika ndechekuti dzimwe nguva kunoshayikwa mapurisa haasungi. Saka zvakafanana nedare redzimhosva izvozvo kuti vapa mutongo wekuti mwana ari pasi pemakore 18 achakwanise kuenda pabonde, zvakuda mutemo unobva wanyatsotaura uchiti nemo nemo. Nekuti zvikangotaurwa nedare riri pamusoro, ehe zvakanaka, yatinoti pachirungu pronouncement kuti vashambadza zvazikamwa. Asi kana mupurisa asingakwanisi kuti zvaonekwa zvichitikapo, vosunga vanhu vari kuzviita izvozvo, then hapana zvatinenge taita. Saka zvakudiwa kuti izvi zvataurwa nedare riri pamusoro izvi zvichienda mutemo watinokwanisa kuti Act of Parliament, anditi wochiiswa mutemo wekuti mupurisa akabata munhu achizvi.
Avo vange vari Muzvare Nyaradzo Mashaya Mombe, mukuru wesangano rinorira kodzero reTake a Life International Trust, vari parunare kuHarare naJonga Kanjemiri weStudio 7. Chikwata cheDynamos chadzora murairidzi wacho Tondera Indiraya pabasa mushure mekuona asina mhosva mumhaka dzaaipomerwa. Michael Kariati anotipanyaya iyi.
Tsamba yabva kuna vatina cheFarao avo vanotaura vakamirira Dynamos inoti vadzora Indiraya pabasa mushure medare ravakaita naye nezviro manheru. Tsamba iyi iyo yatambidzwa vatori venhau manheru ano inoti Indiraya akatsanangudza zvakavagutsa vakaona asina mhosva mumhaka dzaipomerwa. Asi vaFarao havana kubuda pachena kuti mhaka idzi ndedzipi. Vanoti vaona zvakadai vaona zvakakodzera kuti Indiraya adzoke pabasa nechimbi chimbi, asi achasangana nevatambi vake mangwana. Panguva iyo Indiraya anga asiri pabasa, chikwata ichi chanda chirayiridzwa nevatevedzeri vake Nelson Muchekela naGift Mzadzi, avo vanga vachigadzirira mutambo wesvondo neHerentals National Sports Stadium. Dynamos iri pachinhano chechipiri yakasiyiwa nepoindi imwe chete neChicken Inn, zvekuti haifaniri kudonhedza kana poindi imwe chete pamutambo uyu. Asi murayiridzi weHerentals Kumbirai Muti wekuziva anoti haasi kutarisa zviri kuitika mumusha meDynamos, asi kuti chikwata chake chichatamba sei.
Tine tarisiro, tinotamba titori netarisiro yekuti nemamiriro akaita zvino hatitarise mamwe matems, tinozvitarisa kusvika tabudirira.
Muzadzi uyo akambobatira Dynamos anoti haasi kutya kusangana neHerentals iyo inodaidzwa nezita remudunurirwa kunzi maStudents. Anoti kunyange hazvo Herentals ichivanetsa panguva dzese, pagumisira vacharatidza kuti chinonzi dimbare chii.
Saka Herentals ichauya toiziva, asi panozongopera zuva munongotidziwo semadimbare zvinozoitika. Tinofanira kuzongoragidza kuti tima big boys, nyange zvavaoma sei asi tinokunda chete.
Muzadzi anoti vari kuda kugadzirisa zvisina kuvafambira zvakanaka pamitambo miviri ichangobva kupera neBlue City pamwe neHighlanders.
Tinotarisira kuti tinofanirwa kukunda kuti timbodzokera muwinning formula yedu yataita yatanga tichiita taane mavhiki maviri tisingatori mamaximum points reBlue City neHighlanders. Mitambo isinonyatsotifambira zvakatifadza sematarisiro edu isu chaizvo.
Pari zvino Dynamos ine mapoints makumi matatu, Chicken Inn ine mapoints makumi matatu nerimwe chete. Asi Chicken Inn iri kutarisirwa kuramba iri pamusoro sezvo ine mutambo wakapfava uyezve pamusha neyadza mangwana. Mangwana zvekare kune mitambo miviri yakabaka moto apo FC Platinum iro gamchira triangle mumandava stadium Manika Diamonds ichishanyira ngezi Platinum Stars kumaruwa emondorongezi. Mimwe mitambo yesondo rino yakamira seizvi. Mugovera ZPC Kariba versus Islanders Nyamunga. Black Rhinos versus Wawa Sakuba. Harare City versus Blue City National Sports Stadium. Sondo Tenant versus Cranbourne Bullets Sakuba. Blue Chiefs versus Cape.
Tabata shika kumagumo echirongwa chedu tosangana pa live talk na 8 PM. Anokuoneka ine mufaro ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC.